mukuru anoona nezvesarudzo muBulawayo amai Stembiso Kupe vaudza Studio 7 parunhare kuti kusvika nezuro hofisi yavo yange yanyoresa vanhu zviuru makumi matatu nezvinomwe mudunhu reBulawayo. Huwandu uhu hauna kunyanya kusiyana nehuwandu hwevanhu vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota mumatunhu eMatebeleland North neMatebeleland South, uye matunhu matatu aya ndiwo ane vanhu vashoma vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino munyika mose. Vachinyora paFacebook page yavo munguva pfupi yapfuura, mukuru wesangano reRestoration of Human Rights mudunhu reMatebeleland South vavekezela Fuzwayo vakaratidza kushushikana nenyaya yekuti vanhu vemumatunhu eMatebeleland ndivo vashoma pane vanyoresa kuvhota munyika mose, vachiti vanhu vemumatunhu aya havafanirwe kuzvitora sevanhu vasiri zvizvarwa zvemuZimbabwe. Murongi wemabasa musangano reAbameli Human Rights Lawyers Network vatinei Mukwewa vanoti ongororo yesangano ravo inoratidza kuti pane zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti vanhu vemumatunhu eMatebeleland vasanyorese, zvinosanganisira nyaya yekuti veZimbabwe Electoral Commission havana kushambadza chirongwa ichi zvakakwana, uye vamwe vanhu vakawanda munzvimbo idzi havana magwaro ekuzvarwa nawo nekuda kwenyaya yegukura hundi.
Iko zvino vanhu vakawanda muMatebeleland havana zvitupa nenyaya yekuti vakaafektwa negukura hundi. Saka ndosinga chakakosha ndechekuti hurumende yeZimbabwe ngaite process kana kuti program yekuporesa maronda. Paprocess yekuporesa maronda ndipo pavanogara pasi vachitsvaga vanhu vanoizvera, yatinoti research, kuitira kuti vanhu veresearch they can be able kuti vabate kuti who has been affected, how have they been affected by process iyo yegukura hundi. Nekuti tine tichida kuti nyika iwane kuporeswa, vanhu vawane zvitupa. But kana hurumende ichiramba kuti vanhu varangarire hama dzavo idzo dzakafa panguva iyoyo yegukura hundi, zvinonesa kuti munhu achitinyora paafidavit kuti handina chitupa nekuti baba vangu akashaika panguva yegukura hundi.
Vamukwewa vanotiwo vanhu vakawanda kunyanya vematunhu aya vaora mwoyo nekuda kwekuti vanoona hurumende isina hanya nekuunza budiriro munzvimbo idzi uye ichivabata neseri kweruoko.
Vamweni vakawanda vatiudza kuti chikonzero chimwe chinoita kuti vasaende kunoregista, especially vechidiki, vanga vachiti tikaregista even tikavhota hapana chinochinja. Totoziva kuti election rine rakamira sei rechekutanga. Chechipiri, vamwe vechidiki vanga vachiratidza kuti aiwa even tikaregista hapana material kana kuti financial benefit inouya especially kuMatebeleland. Vachitaura kuti iyo Matebeleland yagara iri very marginalized.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement vachishandawo nemubatanidzwa wePlatform for Leveraging Elections, Democracy and Governance vaButler Tambo vanotiwo nyaya yekuti vanhu vematunhu ekuMatebeleland vanoona sevanobatwa sevasiri zvizvarwa zvemuZimbabwe ine chekuita nekusada kwavo kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Vanhu vematebeleni vagara vari vanashoma, saka kusaregista kwavo kuvhota paprocesi yatingati yeBVR hachisicho zvingatishamisa. Zvakare vanhu vematebeleni vagara vari vanosivhotera mapato anopikisa. Mapato anopikisa muZimbabwe iye zvino haana kubatana, hatingati ane disunity. Saka vanhu havachazivi kuti voregista vagovhotera ani chaiye chaiye paelection iri kuuya ya2018. Chimwe zvakare chiri kukanganisa iko zvino registration process inhau yekuti vanhu vazhinji vaakuita mabasa ekuzvionera angafananidzwa yekutengesa nepamisika nezvimwe zvakadaro, mabasa emaoko. Saka kuti munhu asiyane nemusika wake zuva rose achinomiririra kuti arejiste kuvhota, vanhu vari kuona zvisiri zvinhu zvingavapa pfundutso.
Mukuru wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights mudunhu reMatebeleland Valizwe Jamela vanotsinhirawo izvi vachiti zvisinei kuti vangave nezvikonzero zvakajeka zvekutadza kuita izvi, kuregedza kwevanhu kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kwakafanana nekuramwira munda kumakudo.
Hazvibetseri kuti uri chizvarwa chemuno muZimbabwe kuchiuya maelections akakosha kudaro iwobva wangoti aiwa handichadi. Waone uchiramwira wacho hapana, unoo uchitongoramwira iwewo pachako. Ukaregawo kuparticipata mumaprocesi akadai, hapana waungazomuka mangwana uchichema naye kuti aiwa onai zvakaita zvinhu, kana iwe usina kuwawo nechaunoita maererana nekumira kwakaita zvinhu.
Chikamu chechipiri chichatanga musi wa29 Gumiguru chopetwa musi wa13 Mbudzi. Bulawayo ine nzvimbo dzinopfuura 400 kuchange kuchinyoreswa vanhu kusvika panopera chikamu chechina chinove chekupedzisira chechirongwa ichi musi wa19 Zvita. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.